Vaviri ava vaperekedzwa negweta ravo vatabzon zetero vekambani yemagweta yezetero legal practitioners avo vati ivo pavasvika kuzaki navachimombe navampofu vaudza kuti vaizosevedzwa.
Taenda kuZimbabwe Anti-Corruption Commission not now tamaichimombe namsamozipo zvichitevera ma advice akambingambo iswa mumasocial media chiti vanhu vezaki vaida kuti vamboita nhaurirano navo. Tashiko abatsira maofficials ekuzaki nezvavanga vachida. Tazombunze rutimbo achazotidaisa kana vaakuzotida.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti inenge iri shuviro yevana veZimbabwe yekuona nyaya dzakadai dzichinyatsopiwa udzamu hwakakura kwazvo.
Tikazanyire kwatakabva nepakatambwa zvacho ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo ndiyo hapana chinobuda.
VaJacob Ngari Gume vanove mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vanoti zvaitwa nesangano rezaki mahumbwe chaiwo.
Aya ndo anonzi mahumbwe kurwisana neuori akudi kuita so. Vana veZimbabwe vese vakatotaura kuti haiwa tinoiziva zvake inotibate regedze.
Vanoshanda vachiita zvetsvakurudzo vari pasi pesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vatiwo maitiro esangano rezaki anoratidza kuti uori idambudziko rochakapfunya chisero munyika.
Uyu mucherechedzo unotiratidza kuti dambudziko reuori munyika richanetsa kupedza. Saka zvikaramba zvakadai zvinorevo izvo kuti dambudziko reuori ticharamba tiinarwo ende zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Asi mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vaFarai Marapira vanoti havana chavaona chakaipa pane zvaitwa nekomisheni yezaki pane zvose zvaitika nhasi.
Ndozva tinokurudzira mwana wese weZimbabwe kuti aite kuti zvinhu zvakanaka kugara vanhu tichikooperata nemutemo. Isu seZANUPF tinongokurudzira vana vese muZimbabwe kuti ngatikoshesei mutemo.
Vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vanoti ivo vanoona nyaya yavachimombe navampofu kusina kwaichaenda nematambirwo ayaitwa nhasi nezake.
So zviri pachena kuti nyaya dzacho dzese dzichangoenda patinoti muchirungu under the carpet. Hapana kwazvinosvika zvinongoramba zvakadaro vana veZimbabwe vachingokwangwaya vachingodyirwa mari dzavo.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakamboshandira bazi rezvemari muhurumende vamasimba manyanya avo vati zvaitwa nezaki pamabatiro ayo nyaya yavachimombe navampofu iyi zvinongoratidza kusarevesa kwemapoka ehurumende mukurwisa uori. Aka akasike kutanga kuti vaMike Chimombe vaferefetwe kana kusungwa nenyaya dzeuori. Muna 2022 vakazobviswa pachirauro mushure nekunge hofisi yavachuchisi veNational Prosecuting Authority yaturura nyaya yavaipomerwa kumatare edzimhosva yekubira mumwe munhu mari inoita zviuru 10.6 zvemadhora ekuAmerica vachiti vaimutengesera nzvimbo yekuvakira imba kuTinold asi nzvimbo yacho ichinzi yakanga isiko. Vari kupomera zvakare mhosva yekuita zveuori panyaya yokuti vainzi vaizowanisa zeki zvikwanisiro mutsarudzo dza2023 iyo inonzi zvakare nezaki iri kuvaferefeta pamwe chete navampofu navaWhitney Chivayo. Vatatu ava vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni ma40 emadhora ekuAmerica $40 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.